CCC tiri kupara kana kuti kulauncha electoral reforms blueprint yedu inonzi iyo prepare zvichimirira izvo pre-election pact on electoral reforms. Pakutanga kwegore president vedu kana kuti chain champion in chief Vanelson Chamisa vakataura ivo kuti gore rino igore rekuti nyaya yemareforms iongororwe kuitira kuti muna 2023 patinoenda kusarudzo pasazoita bongozozo.
Zvii zviri mugwaro renyu iroro ramuri kuti prepare?
Mublueprint iyoyo pane zvinhu zvinomwe zvatiri kudimanda zvinosanganisira izvo kodzero yekuvhota kuti isimbiswe maererano nebumbiro remutemo rinotaura muna section 67 kuti munhu wese akapfuura makore 18 ane Zimbabwean citizenship ane kodzero yekuvhota. Izvi zvinosanganisa vari kudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika, vari majeri, munhu wose anofanira kupiwa kodzero yake kuti avhote. Uye hurongwa hwevote registration hunofanira kutariswa zvakare kuti munhu wese anenge achida kuvhota akwanise kuregista zvisanetse maofisi achivharwa, you know, zvichinetsa kuwana maproof of residence and so forth. Chechipiri tiri kutaura kuti nyaya yevote zvo ngaiongororwe. Nyaya yekuti munhu anosvika pakunovhota otsvaga zita rake roshayikwa muvote zvo zvinhu zvisingawirirani nebumbiro redu remutemo constitution. Constitution inotaura kuti voters roll inofanira kunge iripo, asi ZEC tiri kuona kuti iri kunonoka kubuditsa voters roll, uye painombobuditsa voters roll pamaby elections inenge iri voters roll isina kukwana, inenge isina kupinda zvinhu zvose zvinodikanwa maererano neconstitution neelectoral law kana kuti mutemo unotonga nyaya dzesarudzo. Chechitatu tiri kutaura kuti maresults ngaabuditswe pane nguva. Vanhu vachingovhota ma-V11 achibuditswa, mavhoti ngaatange kuverengwa. Inganzi iyo nechirungu credible real time results announcement system. Chechina tiri kutaura kuti nyaya yeZEC ngaiongororwe. Vose vanoshandira ZEC vasaite vanhu vari masoja kana kuti vanhu veZANU-PF vanenge vachifevhera ZANU-PF. Ngaazvive zvinhu zvinenge zviri pachena, vanhu vasina kwavakarereka munyaya dzematongerwo enyika. Uye pavanotenga ma-ballot paper, ma-ballot ink nezvose zvinodikanwa, zvose izvo zvinofanira kuitwa pachena maererano nemutemo. Chechishanu tiri kutaura kuti isusu ma-media reforms ngaaitwe, zvichireva kuti izvo pa-ZBC nemuHerald, CCC nemamwe mapato ose asiri ZANU-PF ngaapiwewo mukana, kwete kuti zuva nezuva tiri kuona mumaTV muZBC ingori nyaya yamunangagwa chete, nyaya yekuZANU-PF chete, asi mamwe mapato kunyanya CCC kana taita marally kana takunda musarudzo hatisi kubuditswa, hazvisi kushambadzwa. Chechi 6 tiri kutaura kuti nyaya yekuti vanhu vavhote vakasununguka kana kuti security of the vote ngaiongororwe. Masabhuku asaonekwa achitera vanhu muballot box vachiti aiwa ngavaite maassisted voters kana kuti ngavabatsirwe, uye kuti vanhu vanopisirwa dzimba kana kurohwa nenyaya dzematongerwo enyika, zvose izvo zvinofanira kupera zvakare. And then lastly tiri kutaura kuti isusu security of the voter nemapolitical freedoms, zvose zvekuti munhu kana ari weCCC anosungwa, anorohwa nemapurisa, mapolitical gatherings kana kuti misangano yeCCC inobanwa, zvose izvo zvinofanira kupera.
Zvose zvamuri kukurudzira izvi kuti zvinge zvichiitwa, sarudzo dzisati dzaitwa, zvinhu zvitsva here zviri kuburiswa kana kuuyiswa nebato renyu?
Isu CCC tiri kutaura kuti mademands ose aya atiri kukumbira hazvisi zvinhu zvitsva zvatiri kukumbira. Zvinhu zvinotocontainwa kana zvitorimo nechekare mubumbiro remutemo nemuelectoral law. Saka tiri kungotsimbidzira kuti ZEC nevakuru vose nemainstitutions ose ngaatedzere mutemo. Saka isusu tiri kutaura kuti tisataenda kusarudzo idzodzo, tofanira kugara pasi mapato ose kunyanya ZANU-PF neCCC, tiwirirane kuti free and fair election inenge ine zvinhu zvose izvi.